ingati nawema passport zvakawanda zvinotibata nama mapassport nguva hatina chatinokwanisa asi nyawi inotodiwa vandeiroti tiwanewo mabasa ayo usina passport kwatiri kuno kwahuwane basa ndochinhu chikuru chinotanga kubvunzwa wozobvunzwawo pemiti mushure mepassport iyoyo saka haukwanisi kuona basa ndosina passport
saka imi mune passport here kusouth africa ikoko isati yaexpire
passport yakutoexpire saka kuchemachema kunhu yekutoti passport yakutoexpire
saka muri kutora matanho api
matanho atingatori kumatanho vada kuganirira tingaza matanho kunyika kwedu haisi tikuchemera democracy nefreedom iyo yatinongobviti nayo but hatina kunyika kwedu vataita izvozvo taiziva kuti matanho tingatora asi pasina madhemokrasi nefreedom hapana matanho atinombotora
saka muri kuita sei kuti munge muchigadziridza passport yenyu kana kuimutsiridza
handikana hope yekuitarisira ndinongomirira 2022
saka 2022 ndiye ari kudiwa muri kumirira imi
hapana zvatingamboita baba nekuti nyika yacho kana kuda kuti ienda kumberi yosara chinzindemomo tingaite zipo
ndiye hamuri kutarisira kuti passport yenyu inoexpire here kana kuti makaapply here mukanzi munozodzoka muna 2022
passport yandinayo ndeye yakutoexpire ikaexpire handininyautoda kuti ndiapply futi ndiwane imwe passport saka hapatorinana hope kana vaitaura zva 2022 baba hapana kana hope yandingambotarisira kuti ndingawane passport iyo vasinana bepa racho ikoko hapana kana hope yandingambotarisira kutochemawo hamenenisa kundinokwanisa kugadzirayo
saka vamwe vari musouth africa vamunoziva vane mapassport akaexpire vari kushanda sei kana kuti vari kugara sei
mabasa aritopera baba kusiitanzinenge vatova basa passport ichingoperawo zvamabhenge ekunokwa totokwanisa kuti mapassport mabasa anotopera avo varitowandawo kune kusouth kwacho kunokwa tirikunomhanyira kune kumarovha ndi aritowanda
saka kana passport yapera vebhenki vanoziva sei kuti passport yenyu yaexpire
mabhenki ane mabhenki terms ane mabhenki terms ndinogona kupiwa bhenki rako rikwanisa 2 years kana kuti 1 year kana 2 years ka 3 years zvichienderana zvingoenderana naizvozvo zvinobva ratovhara rinongera kuda kuvhurwa futi nepassport iyo
mati mamboendawo here kana kumahofisi ekumuzinda wezimbabwe kuembassy iko kusouth africa muchinonzwa kuti zvinhu zvakamira sei
baba vanhu vacho vangofanana tingaona vanapundiso panyika yedu vatourayirwa life yedu yetoti taitofanira tiita life yedu yakanaka zve
asi ka tiri kunzwa kuti hurumende yakatenga mapepa ekugadzirisa mapassport anotarisirwa kusvika pakati paaugust apa zvinokupai tariro yakadii kana kuti hope
hurumende yagara ndomatauriro yayo yagara inongonyeta zvangofanana nemagesi ari kutaura kuti vakatenga kudhara kuno kusouth africa kuno vakataura kudhara izvo kuti haiko zvina passport izvo tingambonyeterani hurumende inongoitonyeterani
saka munofunga kuti hakuna chakatengwa
here kutorina chakatengwa dai chakatengwa kachinhu chikatengwa chinouya kava kana chatotenga chinouya kutenga kwerudzi ikokokoko hakutenga uko hakuchazi kutenga kwangu kaine kutenga kwehurumende ndokunganzi kutivasvike pakati kwemwedzi atitaura zvehurumende tikutaura zvenyika kati tikutaura zvemunhu zvemunhu pamwe ndega tingandisivekuti pamwe zviri kukosa zvinhu zvokwasha kuya nendege here ndezvinonzi hanzi zvichauya pakati kwemwedzi